Yeah, pama recommendations akaitwa neMont Land Commission. Maonero edu ndiye kuti hurumende haina chido chekuti vange vachizadzisa marecommendations iwayo. Pane marecommendations akawanda anosanganisira marecommendations ekushandura mitemo ine chekuita nemabatiro atinoita sarudzo muno munyika. Marecommendations atingati pane kuti vange vachifambira mberi vari kutodzokera kumashure.
Munga pamuenzaniso nekuti takatoona vamunangaguva vachinyora patwitter kuti vari kuvandudza zvinhu munyaya dzesaro
dzakabva tataona hurumende vachitobhana maelections izvo zvinowedzera kunyunyuta zvichivhara matongero egutsa ruzhinji. Imwe recommendation yatakaona zvekare yanga iri recommendation yemashandiro anoita mapurisa munyaya yekuti vasawanikwe varivo vanotyora kodzero dzevanhu. Asi takatoona kuti mugore ra2020 negore ra2021 mapurisa ndivo vakatonyanya kuonekwa vachityora kodzero dzevanhu, zvinosanganisira kutouraya vamwe vanhu vakaita sana Levison Mncube uyo akaurayiwa mugore ra2020. Imwe recommendation yatakaona yakaitwa neMont Land Commission yanga iri nation building na reconciliation.
Zviri kuzadzikiswa here?
Tinoona kuti vehurumende pane kuti vange vachitanga maitiro chaiwo ekukurukura kuti tivake nyika yedu, vakawanikwa vachiumba chirongwa icho chePollard cheiyo yatinongoona sekunge kungobata vanhu kumeso kuti zvinzi nyika iri kukurukura. Asika hapana national dialogue kana munhu achingokurukura neavo vaanotamba navo, asiri kukurukura neavo vaanonyatsokwikwidza navo. Nezuro takatoona ivava vemubatanidzwa wePollard iyoyi, mumwe wavo anova iye aiva commissioner weMont Land Commission, vachitopiwa motokari. Imwe recommendation yanga iripo yanga iri yekuti vanhu vakasangana netsekwende mhuri dzakaurayirwa vanhu idzi vange vachipiwa muripo. Asi takatoona commissioner wePollard varivo vava kutopiwa motokari navamunangagwa nezuro.